Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu ndira 31 2020 makaterera ku Studio 7 ndepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hakuna hapa kumuripo. Vavacho zvanepuwa kutungwa dzakati pakutanga nyaya. Vabva vacho vanibvema vana vavo pamachoche vabva vomukana vakati baba vamuri apa. Musi vaso sekeni. Kati munhu angaripo.
Mapurisa anonzi arambidza MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuparura urongwa hwayo hwekutsvaira kuchitungwidza.
Education is not just about learning the standard courses offered at a school. It is more importantly about obtaining a new way of communicating with each other.
Mumwe wevatedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti dzidzo haisi kuverenga mabhuku nekupasa chete asi kuti inofanira kuyamura vanhu kuti vanzwisisane mudzimba. Mukuru weWHO muZimbabwe Dr. Alex Gasarira vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe iri kuongorora vanhu 120 vakabva kuChina nenyika dzine chirwere ichi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anonzi arambidza MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuparura urongwa hwayo hwekutsvaira kuchitungwiza. Thomas Chiripasi uyo anga ari kuchitungwiza anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anga akatakura zvombo afumira panzvimbo yemabhizimusi paunit L muchitungwiza. Akatakura tsamba yanga ichirambidza MDC kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuparura kutsvairwa kwenzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuitira kuti nyika igare yakachena. Pasvika Studio 7 pamabhizimusi epaunit L panga pasara mapurisa mashomanana anga achingotenderera uye vanhu vanga vauya kuzoona vachamisa vachiparura chirongwa ichi vanga vadzokera mudzimba dzavo. Mumwe wevanhu ava amai Viola Taderera vaudza Studio 7 kuti veruzhinji vanga vabuda chaizvo kuti vanotsvaira pamwe chete navachamisa asi izvo zvatadziswa nemapurisa.
Hakuna hapa vangatongoripo vavacho zvanenguva kutungwa dzakati pari kutanga nyaya vabva vacho vanibvema vana vavo pamachoche vabva vomukana vakati baba vamuri apa musi vaso sekeniko.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Valuk Tamborinyoka vati zvaitwa nemapurisa izvi zvinoratidza kuti hurumende yava Emerson Mnangagwa inotya veruzhinji nepamusana pekutadza kutungamira zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa navamunangagwa.
Izvi ndo zvinongoratidza kuti varume vari kutungamira nyika ino hapana zvinozivikanwa nekuti zvinenge zvikuratidza kuti kutsvaira mumba nekutsvaira nzvimbo wakutongotsvaira chete kana vamunangagwa vachitsvaira. Tanga tichida kuti titsvairewo dunhu rechitungiza rinovanotungamirwa nekanzuru nameya weMDC. Tichida kuti ngoita kuti nharaunda inogara vanhu ichene asi zvabva tonzi nemapurisa tinofanira kuita izvi chete musi unoitwa navamunangagwa. Saka zvazvinoreva zvinoreva kuti chitungiza inofanira kugara zvaine tsvina kusvikira musi wamunangagwa wavanotsvaira. Ndo zvinoratidza kuti varume vari kutungamira nyika ino hapana zvinozivikanwa ndazvakura zvikureva kuti maguta edu nematinogara munofanira kucheneswa chete musi unocheneswa navamunangagwa enda vamunangagwa wanoita zvinhu izvozvo kamwe chete pamwedzi. Saka ndozvinongoratidza chete kuti varume ava hapana zvinozivikanwa.
Vatamborinyoka vaenderera mberi vachitise bato iye zvino vatarirana mutsetse nehurumende yavamunangagwa zvitevera kuramba vongorambidzwa nemapurisa kuenderera mberi nezvavanenge vakaronga.
Izvozvo ndozvaita kuti titaure tiye zvino taakutara mutsetse wokuti tione kuti aiwa isi hatingangoramba tichiita zvinhu zvekuti tinokumbira mapurisa kodzero yedu iri mubumbiro remutemo kuita zvatinoda kuita munyika muno muchezvi pasi pemutemo zvichiitwa murunyararo zvisina mhirizhonga zvinofanira kubvumidzwa nemapurisa.
Asi hurumende kuburikidza dane gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati MD kana chida kuratidzira inofanira kuratidzira murunyararo kwete kuita zvemhirizhonga seyakaitika gore rapera munandira nemunanyamavhuvhu izvo zvakakonzera kufa kwemidziyo yakawanda pamwe nekusungwa uye kufa kwevamwe vanhu. Tsamba yemapurisa yekurambidza urongwa hwavachamisa hwanhasi iyo yanyorwa nemukuru wemapurisa munharaunda yechitungwiza Chief Superintendent S. Mujiwa iyo iri mumaoko estudio 7 yakuridzira MDC kuti ibatane nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pavanenge vachiita urongwa hwavo hwekutsvaira uhwo hunoitwa kutanga kwemwedzi wega wega. Mutauriri wemapurisa Vapoo Nyati vati tigovabata zvakare patavafonera asi pataenda pamhepo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas chiri pasi.
Mumwe vatedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti dzidzo haisi yekuverenga mabhuku nekupasa bvunzo chete asi kuti inofanira kuyamura vanhu kuti vanzwisise vanzwisisane mudzimba munyika uye pasi rose. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachiwenga vataura mashoko aya pavanga vachiparura kuvakwa kwezvikoro zviviri zvedzidzo zvekereke yeRoman Catholic muchinoi. Vachiwenga vati kuvakwa kwezvikoro izvi kunovhura mikana yekushandura upenyu hwevana vakawanda. Vachiwenga vati kudzidza havusi kungoverenga mwana achipasa asi kuti vanhu vadzidze kuyanana mudzimba, mumatunhu, munyika nepasi rose.
Education is not just about learning the standard courses offered at a school. It is more importantly about obtaining a new way of communicating with each other, starting with the family, community, nation, and the world at large.
Vachiwenga vati vana vose vanofanirwa kuwaniswa mukana wekudzidza pasina rusaruro rwekuti uyu mwanasikana kana kuti mwanakomana.
Vanasikana vanogoenda kuchikoro sei mucharoro? Hapana baba nanyaya kuenda kuchikoro.
Mashoko avachiwenga anopesana zvikuru nezvavari kuita muupenyu hwavo nyika yose yakatarisa. Mumwe mugaro wemuchinhoi muzvaritafadzwa Machiya vati vachiwenga havakodzere kurayira vanhu nezvekuyanana mudzimba ivo vari kuchibuda mumapepanhau nenhepfenyuro vachirambana zvine utsinye mukati nemudzimai wavo muzvari Mary Mubayiwa.
Vachiwenga havana kukodzera kutaura nezvekugarisana mudzimba zvakanaka ivo vari kunetsana nekurambana nemudzimai wavo vachiendesana kumadzitare edzimhosva.
Vachitaurawo pachiitiko ichi mukuru wekereke yeRoma muchinoi Father Raymond Mupandasekwa vati kunyange vari kuvaka zvikoro vanokumbira hurumende ruyamuro rwechikafu sezvo vanhu vasina zvekudya mudunhu. Zvikoro zviviri zvichavakwa zvinonzi Our Lady of Perpetual Help Primary School ne Our Lady of Perpetual Help Secondary School. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization kana kuti WHO nezuro rakazivisa kuti utachiwana hwecoronavirus uyo hwauraya vanhu mazana maviri negumi nevatatu muChina hwave chirwere chinofanira kutarisiswa nenyika dzepasi rose kana kuti global emergency. Mumazuva maviri adarika chete kune vanhu vanosvika zviuru zviviri vari kufungidzirwa kuti vakatapurirwa chirwere checoronavirus ichi uye pasi rose vabatwa nechirwere ichi vave kusvika zviuru zvipfumbamwe nemazana masere munyika dzinosvika makumi maviri neina. Mukuru weWHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus vanoti kunyange hazvo vaine chivimbo nezviri kuitwa neChina kudzivirira chirwere ichi vari kutyira kuti chikapararira kunyika dzisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano chinogona kuuraya vanhu vakawandisa. mukuru we WHO muZimbabwe Dr. Alex Gasarira vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe iri kuongorora vanhu zana nemakumi maviri vakabva kuChina nenyika dzine chirwere ichi. Vati vanhu ava vari kuongororwa vari kudzimba dzavo kwemazuva gumi nemana. Asi hatinokwanisa kunzwa divi rehurumende nezvegadziriro yavo sezvo tisina kuzokwanisa kutaura negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo avo vari kumusangano kuVictoria Falls. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera tikatanga nekuvabvunza nezvedanho reWHO rekuti pasi rose ringwarire njodzi yecoronavirus.
Zvazvinonyanya kureva kwatiri ndezvokuti tofanira kuchikwidza chikero chedu chekunatsa kuongorora vanhu vanouya munyika nekuchengetedza vanhu vanenge vachibva kunzvimbo dzatinoziva kuti dzine chirwere ichi tichivachengetedza kwenguva yakatarwa kana dziri 2 weeks tovachengetedza kwe2 weeks izvozvo sezvo tichinzwa kuti chirwere ichogona kugara muviri kwe2 weeks tichisati taburisa masymptoms saka ndozvazvinoreva kwatiri kureva kuti tofanira kukwidza chikero tova nenzvimbo dzatochengetedza vanhu vanenge vabva kunzvimbo dzatinoziva dzakabatwa nechirwere ichi. Zvinoreva kuti tofanira kuve nemari yakati kuti hurumende inofanira kuisa mari parutivi yekudzira nechirwere ichi nokuti tichaona vanhu vakawanda vanouya vachafanira kuisawa muna yatingati kwarantini iyoyo tichivachengetedza.
Tichitarisawo zviri kutaurwa neWHO iri kuti iyo pari zvino haikurudziri hayo nyika kuti dzimise ndege kuenda kana kubva kuChina. Semaonero enyu tichitarisa kuti Zimbabwe inodyidzana zvakanyanya neChina, pangava nechikonzero here chekuti Zimbabwe imise vanhu kuenda kana kubva kuChina?
Pari zvino ndinofunga kuti takangonaka kuteerera mazwi enyanzvi dziri kunatsa kuongorora chirwere ichi kunyanya iyo WHO. Vanhu vachafamba havo vachiri kupendurwa kufamba asi toziva kuti chirwere ichi chikaera chapinda munyika chikasakwanisa kuita kwarantini vanhu vanacho chikapararira togona kupinda mudambudziko guru stress nokuti chirwere chinoti paradzei zvemhando yepamusoro ende hapana mushonga kana nhomba yekudzivirira. Kudzivirira kwedu kunongove ikoko kwokuona kuti vanhu vanacho vaitwa kwarantini vaisa panzvimbo yavo kusvikira vapora vasazadze vamwe.
Avo vanga vari Dr. Henry Madzorera vakambova gurukota rezveutano vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBeijing kuChina, muzvare Samantha Sibanda, vanoti vanhu vari muguta ravo havasi kubvumidzwa kubuda mudzimba kuenda kumabasa nekuzvikoro senzira yekuedza kuti chirwere checoronavirus chisapararire. Muzvare Sibanda vatiwo vatorerwa vanhu vari kutorerwa mapasipoti avo nevakuru vakuru vehurumende yeChina senzira yekuti vasabude munzvimbo dzavari. Mavelas Muhlanganya weStudio 7 abata muzvare Sibanda kuti tinzwe zviri kuitika.
Inini ndinogara kuBeijing. Zvandingataure pari zvino ndezvekuti kutaura chokwadi handitomboziva zviri kuitika kunze nokuti takavharirwa tiri palockdown. Saka tisi kubvumidzwa kubuda mudzimba like unogona kubuda mumba mako tinotenda nepaunogara. Kumabasa vanhu havasi kuenda takanzi tisadzoke kumabasa. Saka kumabasa hakuna munhu ari kuenda kumabasa. Takapiwa date iroro 17 kuti pamundowo patichadzokera kumabasa zvichireva kuti tinitagara mwedzi wese tisiri kuenda kumabasa. Kuzvikoro zvakangofananawo, zvikoro zvakavharwa, makambani ose akavharwa, hapana vanhu vari kuenda kumabasa. Saka vanhu vari kudzimba. Ofuchi kune ito tumashop tutukutuku ito tunenge turimo maybe you know pama building tumagrosa tutudukuduku tunenge turipama ndova nukuvure momo but naiva vasisina chikafu nokuti kwekutenga kwacho chikafu mahosela akavharwa.
Bazi reutano reimomo muChina vari kunyatsotsanangura here kuti munhu angazive sei kuti ane chirwere checoronavirus?
Vari kutsanangura masymptoms acho kuti munhu ungazive sei vaisawo online kuti ukaona wakukosora kosora temperature yakwira kusvika over 38 vaisa ma numbers avari kuti tumira kuma phone kuti unogona kutaura nana chiremba ovaudza but vari kuti usaende kuchipatara unongofona nokuti kubuda ikoko ko vari kufunga kuti pamwe ndiwo paunozo spreada
zvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo mamuri muBeijing mungazivo here kuti zvakamira sei parizvino
fuma Zimbabweans tatsanzwa kuti pane anacho chirwere but tine maZimbabweans akatowandisa ari muWuhan macho momo makatangira outbreak iyoyo basically mastudents vanodzidza ikoko kuti tine maZimbabweans akatowandei but tatsanzwa kuti pane anyone ati ane chirwere sacho
avo vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reBeijing China muzvare Samantha Sibanda vachitaura naMavelas Mutanganya uye Studio 7 vari kuChina kwakare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Britain yabuda mugungano reEuropean Union nasi pasina kunyatsowirirana muvanhu kuti izvi zvinorevei. Uyewo vakawanda vanoti remangwana reBritain neEU harina kunyatsomira zvakanaka. Moto unotyisa unogona kuvhiringidza guta guru remuAustralia reCanberra panguva iyo vakuru vakuru muguta iri vari kutara dambudziko iri sedambudziko rakakurisisa kutarisana neguta iri. Nasi muchirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu tiri kumanikaland uko kwakaitika chisionekwe mudzi webwe apo mafasha memvura akauraya vanhu nekuparadza misha nezvirimwa. Mutori wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Gore rapera kutanga muna kurume dunhu remanikaland pamwe nemamwe matunhu kuMozambique neMalawi akawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamo emvura kana kuti cyclone Idai. Dutu mupengo iri rakauraya mazana evanhu uye vamwe vakayeredzwa nemvura kana kufushirwa nematombo zvekuti nanhasi mitumbi yavo haina kuwanikwa. Vamwe vakakuvara, vamwe vakaparadzirwa dzimba, zvipfuyo uye zvirimwa. Nzvimbo dzakasangana nedambudziko iri kunyanya dzinoti Chipinge, Chimanimani, Bwera, Bikita, Mutare, Gutu nechiredzi. Ko pane chachinja here mumamiriro akaita zvinhu mudunhu iri? Amai Virginia Gwiza mugari kwa mutsvangwa kuChimanimani avo vakawirwawo netsaona yecyclone Idai vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye vave kunonga svosve nemuromo.
Isusu tinotengeserwa nevatengesi anonga achitengesa magwere anonga ainawo 150 wazogona hake pamwe munoti 130 randi anonga achida ari marandi iwowawo. Saka umwe pashuga shuga tirotengeserwa nema 35 umwe wozongotiwo 29 asi ashoma. So far izvozvi zvimafuta ari pa 55.
Mai Lilian Mugano vekuChimanimani avo vanorama nekutengesa michero vanoti pavanoenda kwamutare kunotengesa zvinhu zvavo vanobva vatenga zvekudya nekuti kwavanogara mitengo inoramba ichingoita chamuramba mhuru.
Mamiriro akaita nzara ndokuti zvechikafu hakuna mari dzekuti titenge dzacho, mari dzacho hatidzioni. Ndosake muchizoona tichizoti tikauya zvedu kumusika kuti totengesa kuti tonouraramisa mhuri yedu kutobva tatenga kunoko nokuda kuti kumusha kwacho hatizvitsimudzi. Zviro zviri kudhura, zvinhu zviri kudhura zvakanyanya. Saka nokuti ndingakutaurirai hangu purize kuti zviri papurize yakati handinyatsoziva mapurize ngoti mapurize eko anongochinja zuva rega.
Mumwe mugari wekuChimanimani vaenergy chiri pasi vanoti chikafu chiri kunetsa kuwana sezvo vasina kukohwa zvakakwana uye kuwana rubatsiro kubva kune masangano ari kugovera chikafu mutoro.
Zvainzi anhu atambireka zvaisitobuda nemazvo vanonga zvichitofane nzara zvinhu zvakangochengetwa mumweya wavo zvaingobuda zvishoma pavanodira but vanotoona kuti vanhu vanonga zvichitofamba chitsvaga chibage chichi vanhu vasiri kutoona kudya kwakakwana nenyaya yehuri unonga zvichiitika ikoko Saka zvimwe zvichitoda kuti pange pane vanhu vanonga vachitomanejera kana kuuya wega kutopa vanhu vacho.
Hurumende inoti Cyclone Idai yakakanganisa magariro emhuri dzinosvika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nekuparadzira dzimba mhuri dzinodarika zviuru makumi mashanu, zvikoro zvinosvika zviuru zana nemakumi mana pamwe nemazambuko munzvimbo dzakawanda. Vachitaura pane mumwe musangano mavhiki mashoma apfuura, Mambo Musha vanoti kunyange yazvo hurumende iri kuedza nepainogona napo kubatsira huwandu hwevanhu vari kuda chokudya huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva.
Hurumende hongu iri kumiramira chaizvo zvakasimba, asi nzara iriko. Tinoda kuti hurumende ingoramba ichiwedzera, nekuti vambenge vachibatsirwa vanga vaine nhamba yanga ichizikanwa nehurumende. Asi izvo nezvaita denga iri takutongoti chidunhu rese rofarira kuti ringe richitariswa rirangarirwe.
Vamwe vanhu vakaparadzirwa dzimba vachiri kugara mumatende sezvo hurumende yange ichitsvaga pekuti vaende kunogara. Mutevedzeri weGurugota rezvematunhu amai Mari Nchombo vanoti hurumende yakawanira vanhu ava nzvimbo yekugara.
Vane ma600 square meters nema900 square meters. What impressed me most was that panzvimbo yakapegwa iyoyo pane vamwe vanga vatoripo kare 150 residents. They were also incorporated into that scheme. Ndakabva ipapo ndikaenda kunoona vanhu vanoda kuitwa relocated vacho and takataura and we discussed and vakanditaurirawo zvichemo zvavo zvekuti vari kushuvira kuti kudai vangawana mabasa kana kuoniswa chekubata pavanoitwa relocated, uye vanga vachichema chema kuva vachida kugara panonzi paGreen Mountain. Asi testi ari kuitwa ari kuratidza kuti pangagona kuita problem yemvura kana vanhu vakaitwa resettled paarea iyoyo.
Nzara yegore rino yatekesherawo muguta reMutare sematauriro emumwe kanzura vaSimon Mapovire vebato reMDC.
Aswatuka dzokuti munhu wese unofanira kubatsirwa, kungava kuruzevha, kungava mutaundi, because malocations ese edu atinogara tinozviziva kuti vanhu vanogara imomo havasi kuenda kubasa, vanogara vanhu vachembera, kunogara vanhu vakasiyana siyana. Munozviziva imi kuti government, central government basa rinofanira kuita ndiro kuti central government inofanira kudistributa chikafu through social welfare. Social welfare izopa vanhu, asi ichipa vanhu kudaro haifani kutarisa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Munhu wese munogara wemuzimbabwe, munhu wese mugari womunzvimbo iyeye anogara, zvematongerwo enyika zvinouya asi dumbu riri pamberi.
Mumwe mugari wemamutare amaili narusinga vanoita basa rekutengesa zvakasiyana siyana vanoti vakaomerwa neupenyu sezvo zvekudya zviri kunetsa kuwana nekuda kwemitengo.
Kana tisikwanikwanisa kuwagonazve because school fees yacho iri kudhura tinoionepi. Ndikada kuti ndiye ndiite musika panapa hapana chandodini chandowaona kuti ndizodzokera futi ndinohodha. Handichatogoni ndatogara pasi, zvinhu zviri kudhura munyika ino yeZimbabwe, hatizivi kuti zvipi.
Amai Patience Chingwena vanogara mamutare vachiitawo zvekutengesa airtime, avo vanoti vave kutonamatira kuti mvura irambe ichinaya kuti vawane chekubata.
Nzara iri kwei totambudzika, totoshaya zvokuita because hwakachipa hwacho hune hwakawandwa nevanhu, hunowanikwa hwacho hune huchidhura, saka vanhu vari kushupika. Totodemba kuti dai mvura yanaya takwanisa kutowana zvomunda.
Kurukota rinoona nezvedunhu reManicaland Dr. Ellen Gwaradzimba vanoti dunhu ravo rinoda rubatsiro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Mukuru weProphetic Healing and Deliverance Ministries vaWalter Magaya vari kuramba vakaomesa musoro panyaya yavakasungirwa muZimbabwe, vachiti vave kushanda nedzimwe nyika kuitira kuti vakwanise kuparura mushonga weAguma uyo vanoti unorapa HIV, AIDS, gomarara nezvimwe. Kunyange hazvo vana chiremba vachiti hapana humbo hwacho. Chingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 kumucheto kwemunamato wakaita mudhorobha reFrancistown muBotswana neChina Manheru, vaMagaya vakati havazi kudzokera shure neurongwa hwavo hwavakasungirwa nemapurisa munambudzi 2018 mushure mekushambadza kuti vakanga vane mushonga unorapa HIV neAIDS. Mushure mekubvuma mhosva yekushambadza zvisiri pamutemo kuti wawana mushonga unorapa HIV neAIDS, vaMagaya vakabhadhariswa faindi yemazana manomwe madhora ekuAmerica muna kukadzi gore rakapera. Asi zvakaitika izvi hazvina kuodza vamagaya moyo avakaudza Studio 7 kuti vari mubishi kushanda nedzimwe nyika dzavasina kuda kudoma idzo vakati dziri kuona mushonga weyaguma uri mhinduro kudambudziko reHIV AIDS.
Nyika yangu yanogapira zvakanaka. Kwavari zvakaya seshoko. Kwaipa zvandiri kuita kushinyararire nedzimwe nyika kana vapedza kuzvigadzira chaanaunsa zvakare. So ino ndakatozosungwa nezvazvo. But mwari mwana zvakandiratidza ende hamuchazviteedzera kusvika zvakabira zvakanaka.
Vamagaya vakati HIV AIDS yanetsa muAfrica nokudaro inoda kuti nyika dzose dziise musoro pamwe chete mukutsvaga mhinduro kudambudziko iri.
Nyaya AIDS idambudziko revanhu vatema, tichada kubatsira vanhu vatema. Takagona kusimudzira nepakutsvaga zvinotirapa chedu chega, miti yedu tinosvika patinogona kudzikinurwa.
Vamagaya vakati vakaona zvakakodzera kuti vashande nedzimwe nyika nokuti Zimbabwe haina kuona chivimbo chokuti mushonga uyu ungapedza matenda anetsa munyika. Asi pamutongo wakapiwa vamagaya muZimbabwe, kambani yavo yeAritha Medical Company yakawanikwa isina kunyoresa neMedicines Control Authority of Zimbabwe, uye inonzi haina kupiwa mvumo neHealth Professions Authority kuti iite tsvagiridzo dzekuona kuti mushonga waguma unoshanda here kana kuti kwete. Mumwe chiremba pachipatara chakazvimirira chega muFrancis San wasingapikuzvayo vashora vamagaya vachiti munhu ari kutsvaga mari
inenge iri nyaya yekuti yepopularity kuti vakwanisa kuti chii vanhu vakawanda vauye kwavari pamwe ibhizinesi ranongo achiitawo nokuti vakabatsira munhu wanoti apora vanhu vakawanda vachadii vachauya vakawanda.
Vamagaya vakambokonzeresa mutauro munyika mushure mekunge vasungwa nemhosva yekubata mumwe mudzimai chibaro, asi nyaya iyi yakazoraswa nedare redzimhosva mushure mekunge mumangara abvisa nyaya iyi zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Thank you.
nako kambo handiro dambudziko kubva kuna mushakabo Oliver Tuku mutukudzi kachiya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nhau dzedu dzanhasi. Mapurisa anorambidza MDC inotungamirwa navanelson Chamisa kuparura urongwa hwayo hwekutsvaira kuchitungiza. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti dzidzo haisi yekuverenga mabhuku nekupasa chete, asi inofanira kubatsira vanhu kuti vanzwisisane mudzimba. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina Ntungamiri Nkomo munauze Isindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mchaga zomote olamugela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 31 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abantu
abaezibakuyize therapy
kungathi kulobulema obuthize phakathi kambe bakithi isisekelo sombuso siyavumeza ukuthi sizalani seZimbabwe nxa sifuna ukwenza into enceda umphakathi siyavunyelwa ukuthi umthetho ufanele umvumele.
Amapolisa avimbe umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukusungula uhlelo lwakhe lokukhuthaza ukuhlanzeka elizweni emkhosini wobumele wenzelwe echitungwiza. Abantu abalikhulu lamachumi amabili eZimbabwe sebefakwe kusimo sokuhlolisiswa igciwane le-coronavirus ngoba beke bethekelekelela emazweni alomkhuhlane lo agoqela eleChina. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu le-Cholocho Great Sounds liphethe idlaladela lo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi usekusimo sokulimuka ingozi engaqhamuka kulandela ukubulawa kwabantu abedlula amakhulu amabili ngomkhuhlane we-coronavirus. Omela inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization eZimbabwe, uDokotela Alex Gasarira uthi eZimbabwe abantu abalikhulu lamachumi amabili bafakwe kusimo sokuhlolisiswa ngoba beke bafika kwele China lapho okuqhamuke khona lomkhuhlane kunsukwana esanda kwedlula la kwamanye amazwe lapho osufinyelele khona. Ogasarira uthi abantu laba akabalampawu zalomkhuhlane wona othelelwana kalula ngesikhwehlela, iziginqo kumbe umphefumulo. Uthi bazahlolisiswa okwamaviki amabili alandelayo. Inhlanganiso ye-World Health Organization yethule isinqumo izolo ntambama esokuthi igciwane le-coronavirus liludubo okumele luqatshelwe ngamazwe wonke omhlaba ngesiphangiphangi i-Global Health Emergency. Umuntu ohlaselwe yileli gciwane ubonakala ngokuvimbana, ukukhwehlela lokugcwalelana. Lo mkhuhlane ubikwa uqhamuke edolobheni le-Wuhan kwele China, ubangelwa ikudla izinanakazana ezifana labo malulwane. UChris Kande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Shanghai kwele China uNkosazana noMalanga Ndebele ukuze sizwe ukuthi kunjani khona le.
Ngapi Shanghai uburayithi because I can go out. Ngiyakwanisa ukuphuma ngiye supermarket, ngiyakwanisa ukuphuma ngithatha walk. Lapha sivalelwa ngamabhasi ayahamba, izimoto ziyahamba, abantu bazivakatshela. Kodwana akula abantu abaningi khathi siphandle. Ngibona ingane abantu abaningi babone kungcono ukuthi angcono bazihlalele endlini until kuze itholakale ivaccine.
Manje nxa abantu behamba emgwaqweni lapho bayavunyelwa ukuhamba belixuku kumbe lingahamba nje abalanga umsebenzi?
Ah, vele basitelile ukuthi singahambisi lixuku ngenxa yokuthi ingamemetheka ngokuphangisa. So abantu abaningi vele bazihambela nga-2-2, nga-3-3 kumbe wedwa nje. Kodwa nesikhathi zonke abantu abaningi babevalile umlomo lamakhala.
Sike sezwa kuthiwa umkhuhlane wona lo ungabe uqhamuke ngenxa yokudla okunye okudliwa ngabakhona ngapho. Likuzwile yini khona?
Yes, ukuzwile. Lapho okuthiwa kusukele khona indawo yangikhona kuthengiswa inyamazana eziphilayo and ukhanya ngane ezinye zezinyamazana zona lezo zinyamazana eziphuma eganyeni ezingahlolwanga ezizike lo mkhuhlane. Asazi ukuthi liqiniseni enganani lona lelo kodwa nakhe besikuzwele.
Kanti ziyaba ziphila, zidliwa ziphila yini?
Bazithengisa ziphila emakethe lapho kuthengiswa khona inkukhu lani lani. Bahlanganisa konke lezi nyamazana abazikhiphe eganyeni njengamagundwane, lamabhedi, lezinye nje izinyamazana esingazidliyo thina kodwa ezithandwa yiyo.
Manje abazibhananga yini ukuthi zingathengiswa ezitolo?
Azithengiswa ezitolo, zithengiswa emakethe ngoba ngibona ingani emamakethe kulula ukuthi bazivise ngenxa yokuthi indawo yakhona is not as controlled njengama-supermarket. So kunjengokuthi emkambo, indawo yakhona njengomkambo.
Ye, manje lina so lapho likhona selike lezwa yini umuntu obela umkhuhlane?
Lapha mina ngihlala khona hayi kodwa emaduzaneni ye.
UNkosazana noMalanga Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leShanghai kwele China obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le eChina. Amapolisa namuhla avimbe umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ukusungula uhlelo lwakhe lokukhuthaza ukuhlanzeka elizweni emkhosini wobumele wenzelwe eChitungwiza. Amapolisa atshele uChamisa ukuthi nxa efuna ukuqhuba umkhankaso onje kumele abambane lomongameli Emmerson Mnangagwa kumkhankaso ovele ukhona. Kubika uMavis Gama.
Amapolisa ahle avukela endaweni obekumele lo mkhosi wenzelwe khona eChitungwiza afika ngehola lesikhombisa ekuseni. Wona umkhosi kumele uqalise ngehola lesitshiyagalolunye. Umnumzana Collins Ncube isakhamuzi seUnity L khona eChitungwiza uthi kuyadanisa okwenzakale lamhla.
Angikholi ukuthi kulo constitution yakuvukela khona lokhu ngoba masikhangela umuntu umayele event yakhe yokuklina angiboni ukuthi kungaba luhlupho ukuthi ungathiwa join others first week of the month ngenxa yokuthi yadiklewa ngohulumente. Akuzwisiseki, kuyamangalisa njalo kutho ukuthi akula nhlelo ezingenziwe ngababandla aphikisayo ezingavunyelwa ngamapholisa. Kungani amapholisa avumela okwenziwa ngohulumende lezano PF kuphela?
Ingcwethi kwezokuhlalisana kuhle labanye umnumzana Rejoice Ngwenya ulisole kakhulu inyathelo elithethwa ngamapholisa.
Mina ngibona ngathi amapholisa eZimbabwe izetherapy kungathi kulobulema obuthize phakathi. Ngambe bakithi isisekelo sombuso siyavumeza ukuthi isizalwane seZimbabwe nxa sifuna ukwenza into enceda umphakathi kuyavunyelwa ukuthi umthetho ufanele umvumele. Kanti pho-ke nxa abantu befuna nje ukuzidobhela amaphepha kungathi kufuna ukuthi banikwe imvumo kumbe bathi bathiwe khona bayisebenza leqembu likamnangagwa.
Umnumzana Mlindelo Amancitshana ingcwethi kwezombusazwe uthi umuntu akabanjwa ngamandla ukuthi amanyane labanye kulokho ayabe efuna ukwenza
Umuntu uyazikhethela isikhathi afuna ukuncedisa ngaso. Akukhathalekile ukuthi nini, nxa efuna ilanga elithile, hawu uyazihambela laye ayekwenza akufunayo, ancedise ngesikhathi afuna ngaso ukuncedisa ngaso. Lokhu abakwenzayo sokuvela sobala ukuthi amapolisa athatha uhlangothi ekusebenziseni umthetho. Umthetho wangkhona uqamele icele linye osokusobala konke umuntu ukuthi ilizwe leli umthetho awusetshenziswa, umthetho awusebenzi.
Umsekeli wesikhulumeli se-MDC uMnumzana Luke Tamborinyoka usole kakhulu okwenziwe ngamapolisa esithi kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyesaba uZulu ukuthi angahle athole ithuba lokuveza ukwehluleka kwakhe ukubusa leli lizwe. Incwadi yamapolisa yokwalisa umkhosi wanamhlanje ilotshwe ngumqondisi wamapolisa eshitungwiza uChief Superintendent S. Mujiwa, yona etshengiswe abomsakazo weStudio 7 enesitampa esibonisa ukuba ibhalwe ngolwesine mhlaka 30 Zibandlela. Ikhuthaza umkhokeli weMDC uChamisa ukuthi amanyane noMnangagwa lapho eqhuba olwakhe uhlelo olufana lalolu olwenziwa ngolwesihlanu lwakuqala lwenyanga zonke. USuperintendent Mujiwa ulobela incwadi esithi ubephendula eyalotshwa ngabebandla le-MDC mhlaka 23 Zibandlela yokwazisa amapholisa ngalesi sehlakalo abahle basivimba izolo. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi size safika esikhathini sokuya emoyeni silokhu sizama ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini kodwa engasabeli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ingcwethi ezibona ngezokulima lokufuya kanye lokuguquka komkhathi zithi kuningi okungenziwa ngabalimi ngesikhathi sokuswelakala kwezulu okugoqela ukuhlanyela amabele avuthwa masinyane lokudingela izifuyo ukudla. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Abantu abaningi abahlala ezabelweni zeMathebeleland balahlekelwa zinkomo eziningi kakhulu njalo behluleka ukuvuna umumbu lokunye eminyakeni embalwa edluleyo ngenxa yokoma okubaselwa isikhudumezi somkhathi okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-climate change. Ukoma lokhu kwenza ukuthi izilimo zingavuthwa ngemfanelo, kube nendlala embi lokuswelakala kotshani emadlelweni. Ingcwethi kwezokulima eze International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics eyaziwa ngokuthi i-CRISAT eMatopo Research Station zithi kumele abalimi basebenzise indlela ezibalulekileyo ezokulima ukuze baziphandele ukudla njalo bagcine kahle izifuyo loba izulu lingani ngemfanelo. Obona ngezokuguquka komkhathi e-ICRISAT uMnumzana Martin Moyo uthi kumele kulinywe okuhambelana lokoma.
Siyazama ukukhuthaza ukuthi abalimi bazuze uncedo from ama-seasonal forecast nama-weather forecast ukuze balungiselele ukuthi bangalima ngaluphi uhlobo. Nxa besazi ukuthi izulu alisoze lenele, then bayazama labo ukuthi bancediswe ukuthi yiziphi izimo abangazilima nxa izulu lingenele.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Davison Masendeke obona ngezokulima kuhlangothi lukahulumende olwe-Agricultural Technical and Extension Services.
Sikhuthaza kakhulu abalimi ukuthi abakhangele izilimo eziphangisayo ukuvuthwa njengenyawuthi emfitshani, amabele lana aphangisayo, hhatshi lawana made esijwayele ukuwahlanyela emakhaya lawana, kodwa-ke amatsha lawa ngathi imihlobo le ephangisayo ethatha inyanga ezimbili usiya kwinyanga ezintathu
umnumzana Alois Sifelani Hlatshwayo ingcwethi kwezokulondolozwa kwamadlelo eMatopo Research Station uthi kuqakathekile ukuthi kulinywe ukudla kwezifuyo. UHlatshwayo uthi kulokudla okuchiyeneyo okungalinyelwa izifuyo.
Sile mhlobo yotshani, utshani obunye obujwayelekileyo obujwayele ukulinywa ngabantu kukhona okuthiwa yibanagrass. Ibanagrass le ungalima utshani bona lobu uthelezela kumbe ungalima ngezulu elikamlimo. Siyathumeka amahlumela kumbe sisebenzise amalunga phose amalunga amathathu esabe siwaquma yiwo singawaqhumeka njalo. Utshani lobu uma ulima ngezulu uyayenelisa ukusitola isivuno esingaba phakathi kwe-4 kusiya ku-7 tons kuhektha elilodwa.
Kunabanye abalimi abathi kuyanceda kakhulu ukulima ukudla kwezifuyo. Umnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima enyakatho yemandebeleni uthi inhlanyelo yokudla kwenkomo itholakala eMatopo Research Station lezitolo ezithengisa ezokulima.
Ukulima kwethu-ke akukhangele ukuthi nxa sisemangweni wemadebeleleni silimo izilimo ezivuthwa masinyane ezimelana lokoma kanti-ke njalo ezingasipha impila kahle nxa sikhangela ukudla kokuvela kubonya ukuthi lamabele singeka njalo nokuthi silime indumba njengomaguta lezi ezivuthwa masinyane ukwenzela ukuthi lamazambane labondlubu ukwenzela ukuthi sithole ukudla okwakha umzimba.
Ingcwethi kwezokulima kanye labafuya imbuzi bathi izifuyo lezi zilakho ukumelana lendlala ngoba zidla lapha lalaphaya okwenza ukuthi zingakhuci amadlelo. Iziphathamandla zeMatopo Research Station zithi abalimi bakhululekile ukuyadinga usizo lwezifuyo endaweni le. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Livestock lamhlanje sikhangela udaba lwegciwane le-coronavirus eliqhamuke kwele-China eselibulele abantu abedlula amakhulu amabili njalo lafika emazweni edlula amajumi amabili. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uzulu wakwelebhilithane wamukele ngemibono etshiyeneyo ukuphuma kwalelo lizwe ngokusemthethweni kumanyano we-European Union lamuhla. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uhlangane lomongameli wakwele-Ukraine umnumzana Zelensky ethembisa usekelo lwelizwe lakhe. Lanxa umongameli Donald Trump ephakathi kokuthonisiswa phansi kohlelo lwe-impeachment. Inhlanganiso elwela amalungelo entathelizindaba eMisa Zimbabwe ithi uhulumende weZimbabwe lokhe engazimiselanga ukuguqula imithetho encindezela intatheli. Lokhu kuphume kugwalo olwethulwe yilinhlanganiso oluphathelane lokulondolozwa kwamalungelo entathelizindaba nyakenye. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ugwalo lwabeMisa Zimbabwe liveza ukuba umnyaka ka-2019 waba nezehlakalo eziningi zokuhlukuluzwa kwentathelizindaba okugoqela ukushaywa kabuhlungu ngamapholisa ziqhuba umsebenzi wazo. AbeMisa bathi kule ntathelizindaba ezifika 12 ezatshaywa kabuhlungu kuthi eziyisikhombisa zahlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo. Ingcwethi ecubunga ezomthetho eligqwetha umnumzana Kudawobe uthi bakhathazekile ngokungahlonitshwa kwamalungelo entatheli ngoba kwenza besabi ukubhala indaba ezisola uhulumende.
ukuphuza kuka hulumende ekuguquleni imithetho eZimbabwe kusho ukuthi abathathele izindaba lokhe bese ngozini yokubotshwa uma bengabhala indaba ezibonakala zingani zihola zisola uhulumende kumbe izindaba ezingani ziphikisana lalokho uhulumende akukhulumayo.
Lokhu kusekelwe ngumgcinisalo wenye njalo inhlanganiso yabezindaba e-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, umnumzana Lofty Dube.
Bebesiphe iBB Zimbabwe Media Commission, the Freedom of Information, ebebesithi bazahambisa eParliament. Kodwa esikubonayo ngalawa mabhili ukuthi ngendlela uhulumende ahambe ngayo esinika la mabhili ayatshengisa ukuthi akusoke kube le nguquko enkulu ezayenzakala kule imithetho ebesilayo ekudeni.
ULeopold Mnento wenhlanganiso yentatheli ezisakhulayo eYoung Journalists Association Nyoja uthi bayavumelana lophenyo lwemisa.
Njengentatheli izindaba sesike sazama sibili ukukhuluma lohulumente ukuthi ephangise eyenze la ama-reforms, kodwa esesikubonayo ukuthi sokusiba worse. Sesibona ama-journalist echaywa, sesibona ama-journalist ebotshwa.
Kodwa omela ibandla le-ZANU-PF uhlangothi lwabatsha kobulawayo umnumzana Munashe Mduta uthi uhulumende uzimisele ukuguqula isimo sokwethulwa kwembiko ngokukhululekileyo.
Ama-reforms ayenzakalayo kathesi ayatshengisa kakhulu ukuthi uhulumende we-ZANU-PF is very committed kuma-reforms ayemedia and committed to ma-reforms nje ayelizwe jikelele. Siyabonile ama-amendments ayenziweyo ku-IPA, sibonile ama-amendments ayenziweyo kumanye ama-laws akhona ahambelana le ndaba zemedia. Kutshengisa kakhulu ukuthi the commitment is there. And ukuthi abantu bethi there is no commitment kuyize ngenxa yokuthi if you look at it ever since 2017 up to today, so kulezinto ezijintshile eziningi ezitshengisa ukuthi amathuba asevulekile, i-freedom of expression is being guaranteed. Obviously, yes, abantu bangakhuluma okuningi bafune ukuthi into zakhona zenzakale fast, but this is a process, it's not an event. It may not be happening ngendlela kumbe ngesikhathi asifuna ngabanye abantu, kodwa kuyayenzakala and we are very happy ukuthi the government is very committed.
Loba nje uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa uZulu ukuba uzawahlonipha amalungelo abantu. Indlela aphatha ngayo intatheli kayikutshengisi lokhu ngoba kusukela ngomnyaka ka-2018 kusiya kumnyaka odlileyo ziqongile izisakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba. Imithetho evimba ukusebenza kwentatheli efana le-Access to Information Act, IPA, uhulumende uthi iyaguqulwa, kodwa incwadi zithi emisha efana le-Zimbabwe Media Commission Bill le-Freedom of Information Bill iyazifananela le midala. Imizamo yokukhulumisana lomphathi ntambo ozokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa lomsekeli wakhe umnumzana Andrew Mthodi yehlule njengoba bebengadobhi umakhala ekhukhwini babo. Nimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Uphele zingutshikilo bhanqa umdlalo wecricket owesibili ohlobo lwetest odlalwe phakathi kweqembu leZimbabwe leSri Lanka. Kubika uJoseph Njanji.
Ilami sibili ohlobo lwetest obudlalwa phakathi kweqembu elimela ilizwe leZimbabwe leqembu laseSri Lanka omiswe ngesikhathi sokusobala ukuba iqembu lasekhaya lingeke liwathole ama-wicket ayisikhombisa ebeliwadinga ukuze linqobe, ikanti ngakwelinye icele iqembu leSri Lanka lalo belingeke liwathole ama-runs alikhulu lamashumi amahlanu lesikhombisa ebeliwadinga ukuze linqobe kuma-overs abesele ukuthi adlalwe. Ngalokho-ke lumdlalo uphele zingujikelo bhanqa lamhla okwempumela etsho ukuba iqembu lezivakatshi libe linqobe nge-1 kanya njengoba linqobe kumdlalo wakuqala ngama-wickets alichumi. Iqembu leZimbabwe liza kuyadlala kule-Bangladesh ngenyanga kanhlolanja lapho lizadlala khona njalo omunye umdlalo wohlobo lwe-test. Kusenjalo iqembu leMathebeleland Tuskers linqobe le-Midwest Rhinos nge-32 runs emdlalweni walo wesithathu kumncintiswano we-Logan Cup ofike emaphethelweni namhla enkundleni yase-Queen's Sports Club. Umdlali weqembu le-Tuskers uChristopher Mpofu utshengise ukuba ulokhu esafanele ukudlala la kuqembu lesizwe elama-Chevrons njengoba ethethe ama-wickets alichumi lanye kulumdlalo. Ukapteni weqembu leMathebeleland Tuskers uJohn Nyumbu uchayele ihlombe uMpofu ngokuphathisa akwenze iqembu leli ukuthi linqobe.
Ngithanda ukubonga uChristopher utshengisele sibili ukuthi hayi ngumuntu omdala eprovinsini, as a team sidlale kahle sibili and kuyathabisa ukuthi siwini le game yokuqala esidlale ngo-2020.
Iqembu leMathebeleland Tuskers belidlalele imidlalo yalo emibili yakuqala esikolweni iHarare njalo kwakuqala linqotshwe nge-244 runs ngele Mountaineers kuthi kwesibili linqotshwe nge-76 7 wickets ngilemashonaland eagles ngeviki ezayo ngolwesibili langolwesithathu iqembu letuskers lizandibana lele rangers emidlalweni yohlobo lwale edlalwa iphelwe ngosuku olulodwa sikhangele umdlalo wenguqu iqembu lamankazana leminyaka engaphansi kwamajuma amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kusasa lizadibana lele malawi enkundleni epapa fields emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba lawa maqembu abengujikelo bhanqa 1-1 emdlalweni uhlandlela kuqala waphutshelwe khona lingasemalawi kumaviki amabili ayedlileyo ngomncintiswano we-FIFA Women's Under 20 uzaqhutshelwa eCosta Rica lasePanama ngenyanga kaNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu leTsholotsho Great Sounds liphethe idlalatelalo elitsha. Leli lidlalate leTsholotsho Great Sounds lesine njalo lilesihloko esithi isikhalazo sethu. Sibuze umholi weqembu uThamsanqa Sibanda ukuthi balamukele njani leli dlalade abalandeli.
Hayi, engingakutsho Nkomo, abalandeli balamukele kahle ngeqembu elisakhulayo. Hayi, kutshengisile kwakhombisa ukuthi bayajabula.
Litholakala ngapi idlalate Sibanda?
Abangathanda ukulithenga bengasithinta kule namba yasegoli 0840516403. Ngizayiphinda njalo 0840516403.
Abalandeli ungabashiyela waphi amazwi?
Bakithi, umusic yindlela esondla ngayo abantwabethu. Umusic yindlela okufanele esondle ngayo abantwabethu. Kodwa kusuka kube nzima ku-track 6 laphana sayibeka siliqembu ingoma ekhuluma ngohambo, ukuthi uhambo lolunzima siyahlanyela kodwa sivuni lutho. Kucina kunika ukukhathala, ake besisapote.
Baphuma ke enkundleni abafana beTsholotsho Great Sounds ngale. Thank you. abafana beJolo Chocolate Sounds besiqibela uhlelo lwethu ngedlalate labo elitsha besabela ke kamnandi. Ukuzigqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abantu abalikhulu lamachomi amabili sebefakwe kusimo sokuhlolisiswa igciwane le-coronavirus eZimbabwe ngoba beke bethekelela kwele China lapho eliqhamuke khona. Kwanele olivalelisayo ngentungamili nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.